Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina chivabvu 30, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
We understand that some people are taking money from the governor buying fuel.
Tinoziva kuti vanhu vari kupiwa mari neRBZ vachitenga fuel chitengeswa kunze uye mari yacho haidzoke muno.
Komiti yeparamende inoudzwa kuti kushaikwa kwemafuta mumagaraji kuri kukonzerwa neuori huri kuitwa nemakambani anotengesa peturu nedhiziri.
Ndopabva patosvira toro yacho ipapo, nokuti vanozokwanisa sei kuita basa ravo vasina kurerekera kuti nokuti izvoni. Justice Matanda Moyo mudzimai wegurukuta rehurumende vatibusisi kuonga. Saka kana ukaona kuori kuministri ikoko kana kuti dzineshamwari dzemurume wavo vanodzishuvisa here?
Kudomwa kwaamai Louis Matanda Moyo sasa chigaro wekomisheni inorwisa uori koshorwa nevamwe. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International rinovhara ofisi yaro muHarare nepamusana peuori hunonzi wanga watekeshera muofisi iyi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gavhuna webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya pamwe negurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaFortune Chasi vanoti dambudziko rekushayikwa kwepeturu nedhiziri munyika riri kunyanya kukonzerwa neuori huri kuitwa nevemakambani nemagaraji anotengesa mafuta. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachipa humbowo kukomiti yeparamende inoona nezvemhando dzemoto, vamangudya vati vanoshamisika kuti pane mitsetse yepeturu nedhiziri ivo vakapa makambani emafuta munyika magwaro ekubhadhara mafuta aya kana kuti maletters of credit anokwana nyika yese. Vati pari zvino vakabhadhara mari inoita mamiriyoni 115 emadhora ekuamerica, iyo vati inokwanisa kutenga marita mamiriyoni 190 emafuta pamwedzi, kunyange hazvo nyika ichida 130 emamiriyoni emarita emafuta pamwedzi. Vamangudya vati pane humbo hunoratidza kuti mamiriyoni 5 emarita ari kubva kumatangi ekumasasa zuva rega rega, asi mafuta aya asvike kumagaraji sezvo ari kuendeswa kunze kwenyika. Vamangudya vati izvi zvinoratidza kuti pane chitsotsi chiri kuitwa nemakambani aya.
What we are doing here is an issue about a symptom of lack of confidence.
Yeah, I think that nezvayo inoratidza kuti havana vimbo nezviri kuitika, uye ndofunga kuti vana minister zvichagadzirisa nyaya iyi. Izvi zviri kuitika munyaya dzeupfumi uko vanhu vari kutara mitengo yavanoda nekuita madura acho jina.
Asi vamangudya vaudza komiti kuti nyika ine chikwereti chisati chabhadharwa chemari inosvika mazana 200 emamiriyoni emadhora kumakambani ekunze anotengesa mafuta anosanganisira Independent Petroleum Group, Glencore, Trafigura, Engine neTotal. Vachipawo humbo kukomiti iyi vachasi vati zviri pachena kuti pane uori huri kuitwa nemakambani aya, uye vari kutora matano ekupedza zvese izvi. Vatiwo mafuta emotokari muno ari kutengeswawo kunyika dzakatikomberedza sezvo akachipa kudarika kunyika idzi. Vachasi vati Zimbabwe Energy Regulatory Authority inofanirwa kupiwa simba rekuita basa rayo nemazvo, pamwe nekuongorora kuti mafuta anofamba sei kubva kwaanochengeterwa kumasasa kuenda kumagaraji 560 anotengesa mafuta aya munyika.
Tinoziva kuti vanhu vari kupiwa mari neRBZ vachitenga fuel ichitengeswa kunze uye mari yacho haidzoke muno.
Vachasina vamangudya vatiwo nyaya manyepo pamadandemutande akaita seWhatsApp neTwitter nemamwe ndiwo anokonzeresawo kuti vanhu vaite chipatapata chekutenga mafuta vachichengeta mudzimba, izvo zvinoita kuti ashayikwe mumagaraji. Vati izvi ndizvo zvakaitika svondo rino apo pakatanga kufambiswa mashoko ekuti mafuta emotokari ainge akwira mutengo asi iwo asina. Pavabvunzwa kuti sei vari kuramba kuti mafuta atengeswe nemadhora ekuAmerica, vamangudya vati hazvigoni kuti hurumende iite izvi nekuti vanhu vakawanda munyika havawani mari iyi. Vati zvikamu makumi maviri kubva muzana chete zvevanhu munyika ndizvo zvinowana mari yekunze. Pavabvunzwa neimwe nhengo yekomiti iyi vaanelendevele kuti havaoni sekuti nyaya dzekusamira zvakanaka kwematongerwo enyika ndidzo dziri kukanganisa zvinhu munyika, vachasi vati zviri pachena kuti zviri kuitika munyika zvinokanganisa chimiro chenyika.
I think all of us, when we are in parliament, we see this every day, every day, every day.
Pese tinozviona zuva nezuva muparamende, vanhu vachipopotedzana vachitadza kutaura nyaya dzinosimudzira nyika. Saka tingati zvematongerwo enyika hazvisi kuitika. Tinotungamira vanhu, saka vanoteerera zvese zvatinoita. Saka izvi zvinokanganisa chimiro chenyika.
Vanoongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba manyanya vati zviri kuitika zvinoratidza kuti nyaya dzisimatongerwo enyika dzinoda kugadziriswa.
Asi ngatitarise situation yekuti Zimbabwe yapa situation yepanic. Vanhu havachazivi kuti iko zvinezvi. Iyo fuel yatiri kutaura iyi vamwana vari kutotenga vachichengeta mudzimba mavo. Zvinogona kunge zvitodero. Chingwa ichi chiri kutorwa chichichengetwa mudzimba. Vanhu havachaziva zvadzokera kunyaya yeconfidence yataurwa naamangudya. Vamwe vaivaya kwete imi. Vataura kuti hanzi hamusina. Icho kwadi kuti hamusina confidence. And say this is not confidence. Nokuti system ye governance ya collapse.
Zvichakadai vachasi vazivisa kuti kushanduka kwemamiriro ekunze kuri kuita kuti mvura irambe ichidzikira kukariba. Izvi zvinogona kuti gwenya remagetsi rimire kushanda mukati memwedzi 14 kana izvi zvikaramba zvichiitika. Vatiwo nyaya yekusabhadhara magetsi, kubiwa kwematransforma nedzimwe tambo dzemagetsi zviri kutadzisa ZESA kuita basa rayo nemazvo. Vachasi vatiwo board reZESA pamwe nevakuru vakuru mukambani iyi vange vasiri kufambisa basa nemazvo, izvo zvaita kuti kambani iyi isvike pakutadza kugaya magetsi anokwanira nyika. Vachasi vati vachadoma nyanzvi nevanhu vane chimiro chakanaka kupinda muboard reZESA kuti vaburitse kambani iyi mumadhaka mairi. Ndakamira Studio 7 muHarare. Ndini Godwin Mangudya.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vazivisa kuti hurumende yavo haisi kuzoregerera huori huchitambarara serunyemba. Vachitaura pakuparurwa kweProcurement Regulatory Authority of Zimbabwe muHarare, mutungamiri wenyika vavimbisa kuti mazuva ezvikwata zvevanhu vari kuita uori asvika kwamvura yacheka makumbo, vakati uori hausi kuzopiwa mukana. Vamunangagwa vatorisawo mhiko amai Lois Matanda Moyo, vanove mudzimai wegurukota rezvekutyidzana nedzimwe nyika vasibusiso Moyo, sasachigaro wekomisheni inorwisa uori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa kuchamembe kweAfrica musangano runorwisa uori reAnti-Corruption Trust of Southern Africa, vamunyaradzi Alois Chaumba.
Ndinofara kunzwa mutungamiriri wenyika achitaura mashoko akadaro nokuti zvechokwadi uori muno muZimbabwe watekeshera. Chinongondisiwisa ndechekuti mashoko avo iwayaya akanaka, asi kuti tagunda pasi apa pagiraundi zvinenge zviri kupokana nezvinenge zvichiitika, nokuti vanhu vakavatenderedza kana kuti ivo vavanopawa mabasa iwayaya kazhinji kazhinji acho tinoona kuti vanenge varitoriwo futi compromised. Saka ndinofunga kuti mashoko ake iwaya anofanira kutedzerwa nezviito kuti kuti apere ari mazwi chete, nokuti tava nenguva huru tichinzwa mashoko anoda kusimbisa kurwisa uori, asi tinozoona kuti hapana chinenge chichazoitwa.
Tinonzwa vachitaurawo vamunangagwa vachiti ivo vanozvizivawo kuti mune mamwe mapoka ehurumende umu mune uori huri kuitika. Kana vaine ruzivo, chii chiri kuita kuti tisaona vachitora matanho?
Zhinji kazhinji tonga panenge apiwa mapepa anoradza uhoringo chitika vamwe vacheva vavandu vamwe vanenge vari muhurumende kana kuti vakuru vakuru vechi vemapazi ehurumende vanova vanoshanda nawo saka zvinorema kuti munhu akadaro unge uchimudi uchimusunisa nekuti vamwe vacho ndo vakabatsira kuti vaunge vari pachigaro pavari papapa saka ndinoona kuti mutungamiri wenyika uyu ari parumana nanzombe kuti asungirire vamwe vake zvinenge zvaita kuti vamwe vacho hamuchaona kuti kwesi nebasa ratakaitwa kuti munge muri pamuri papapa
taonawo nhasi vamunangagwa vachitoresa mhiko sachigaro weZimbabwe Anti-Corruption Commission Justice Lois Matanda Moyo idanho rakadiiwo iri muchitarisawo munyaya dzekurwisa uori
ndopabva patosvira toro yacho ipapo nokuti vanozokwanisa sei kuita basa ravo vasina kurerekera kuti nokuti izvo Justice Matanda Moyo mudzimai wegurukuta rehurumende vasibusisi kuora saka kana akaona kuori kuministri ikoko kana kuti dzimwe shamwari dzemurume wavo vangadzisiyise here ndinofunga kuti dai vanga vachida kunyatsorwisana neori chaichaizvo vasaga vamwe vanhu vasinei nechekuita nekabhineti yavo vatungamiri mapazi akafanana newaee izvozvizvi vari kuti vada kurwisa makatels asi tikaona izvozvizvi kuti vari kungodoma vanhu vari muchisekero chavo icho chaicho yatove imwe katel yatodi iri toripo nechekudhara iyoyeyo saka ndinoona kuti ipapapa panenge patireswe zvakanyanya zvikuru nokuti vanhu vazhinji vanga vakamirira kuda kuona kuti ndiani chai chai achaitwa sachigaro wekomishoni iyoyi saka zvinobva zvataridza kuti hapana kwatiri kuenda hedu pane kurwisanawo neuori kana zvakadai
havanga vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa kuchamembe kweafrica musangano rinorwisana neuori reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vamunyaradzi Alois Chaumba vari parunare kukwekwe nestudio 7 sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International rinoti rambovhara hofisi yaro muZimbabwe richipomera vakuru vacho uye bhodhi mhosva yekuita zveuori kunyange hazvo mukuru wesangano iri muZimbabwe vaCousin Zilala vakamanikidzwa kusiya basa gore rapera bhodhi rakasara richishanda rabva ramiswawo basa nhasi zvapakuti hofisi imbovharwa Amnesty International inotiwo mapurisa emuZimbabwe akatosumwa nezveuori uhu. Sangano iri rati richaonawo kuti mari dzose dzakabiwa dzadzorwa. Studio 7 yabata mukuru weAmnesty International kuchamembe kweAfrica vaRobert Chivambu kuti tinzwe pamire sangano iri.
Yeah, so it's unfortunately we cannot comment further than the statement that we have issued for legal reasons because the issue that we're talking about is being investigated by Zimbabwean authorities. So we are not commenting further. I'm sorry we can't. So I don't want to go into a debate with Mr. Kazim Zilala. It's precisely his decision if he's been talking to you.
Se Amnesty International tine urombo kuti hatingakwanise kupindura zviri kutaurwa navaZilala nekuti nyaya dzavari kutaura idzi dzitori mumaoko emapurisa dziri kuferefetwa pari zvino.
Mukuru weAmnesty International kuchamhembe kweAfrica vaRobert Chivambo vachitaura vari muSouth Africa. Asi vaZilala vati Amnesty International iri kuvapomera mhosva yekunyepa uye naivo vachakwirawo kumatare.
Awo ndiwo anonzi manyepo blessings. Nyaya iyi yakanga iri nyaya yekungotsvagidzira kuti vakwanise kuvhara mastaira avo vanga vachiita ekuti vakanga vaakuda kuchinja leadership yemunesi muZimbabwe saka vakanga vachishaya kuti kovozviita sei kuti vaine leadership yeAmnesty muZimbabwe saka nzira imwe yavakashandisa ndeyokutanga kudzinga director unova inini vakatonditiretena kubva patakasangana tiri kumusangano watanga tiri kuRome vakanditaura kuti iwe wechisiya basa kana usingati tichakudzinga naizvozvo vakanga vachitiretena even the local board reZimbabwe kuti vakarega kundidzinga vachazodzinga bhodhi iroro saka nokudaro bhodhi iroro inini ndakabva ndarizaini ndobva vati tisakana zvawarizaina takuda kuita audit ndikati ndarizaina ndakupai 3 months notisi ndiripo kana muchida kuita audit yenyu itai ndinenge ndiripo kusvika 3 months dzakwana 3 months dzakakwana havana kuita audit iyoyo vakazoti ndabva zvachose ndobva vakatanga kutanga kuita audit ndisisipo yekuti handina kutombokwanisa kana kuti ndione audit yacho nanhasi, handina kuiona.
Saka basa manga masiya riini mwedzi upi chaizvo?
Ini basa ndakarizaina musi wa21 March gore rakapera. Ndarizaina musi wa21 March ndiri pasi control, ndava pa 3 months notice. So by 30 June ndakanga ndiri officially no longer a staff member of AMNES. Pa 3 months dzose dzana ndiripo havana kukwanisa kuita audit report. Saka zvavo zvava kutaura izvo hatimbozvinzwisisi. Hazvisinei, isusu vanhu ava vabudisa vakazoreceive report yekubva kumapurisa kuti audit yamuri kutaura iyi kuti yabudisa fraud. Hapana kana fraud one yakabuda. Saka imini vakabvumaisa false report kupolisi. Saka taona report iyoyo, vapiwa report iyo nemapurisa, takabva tavasuwawo kane defamation of character and ne malicious arrest. Saka vane nyaya 3 mucourt. 1 Tetshua Msiwa ari kudane yake case defamation. Inini sakazini Dlala ndine case yangu defamation. Sivongile Zimbeva ane case yake defamation. Asi inini zvakare ndine imwe case navo kupolisi yeconstructive dismissal. Because vakandimanichidza kuti ndisiye ndine case navo inotori mucourt.
Ava vanga vari vaive mukuru weAmnesty International muZimbabwe vakazini Silala vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vari kuratidzira muSudan vanoti kuratidzira kwavo kuri kubudirira zvikuru zvichitevera kuramwa mabasa kwaitwa nevashandi vemumabhanga pamwe nemahofisi ehurumende. Varatidziri ava vari kuda kuti mauto ari kutonga munyika iyi asiye basa, nyika yetongwa nemunhu akasarudzwa nevanhu. Chirwere cheEbola chaputika zvakare muDemocratic Republic of Congo. Chirwere ichi chinonzi chakakurisa zvikuru uye chiri kuvhiringa zvakanyanya vana vadiki. Kusamira zvakanaka kwezvinhu munyika kunonzi nenyanzvi munyaya dzezveupfumi uye dzezvematongerwo enyika kuri kupa kuti munyika musagadzikane zvopa kuti hurumende isunge vemasangano akazvimirira uye vanopikisa. Vanhu vakawanda munyika vainge vaine chido chekuti pakapera sarudzo pazoitwa nhaurirano pakati peMDC neZANU-PF kuti zvinhu zvigadzikane. Asi kusagadziriswa kwenyaya iyi kuri kupa kuti upfumi hwenyika huende kumawere. Mitengo yezvinhu inonzi iri kuramba ichiita chamuramba mhuru uye Zimbabwe iri kuramba ichipinda muzvikwerete zvemafuta ekufambisa dzimotokari uye magetsi zvapakuti zvishayikwe zvopakuti maindastiri agwadame. Mamwe makambani ehurumende atanga kuti ave kuda kuti vanhu vabhadhare zvinhu nemari yekuAmerica chete kwete maRTGS. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru weMedia Center vaErnest Mudzengi pamwe namuzvina bhizimusi vari nhengo yeZANU-PF vaGilbert Muponda. Totanga nekunzwa kubva kuna vamuponda.
Aiwa, mamiriro akaita zvinhu ndekuti tikuenda yatingati transition. Saka panenge paine mahit up maup and down anenge achiitika. Ndo ari kuitika as we speak. As you remember, tanga tine karenzi vainge iri 1:1. Izvozvi mutemo wakachinjwa. Sekuchema kwakuchingoita vanhu vachiti bond note hariri 1:1 neUS dollar. Saka pakaitwa monetary statement, pakaitwa maadjustments ekuti no currency ndapaitwa interbank market where people can sell and buy foreign currency. And here dollar rakutivewo ne market value. Saka that adjustment is still being filtered through the market. Those who kanganisa upfumi asi passing says yekuti once zvagadzikana zvinofanira kutora order nekuti 1:1 yange yagara for quite a number of years. Saka adjustment yakadaro inotirwadzii kuti izonyatsoitika. Saka zviri kukonzera kuti mitengo yezvinhu ikwire.
Vamudzengi, ndo maonero amuri kuzviita here kuti zvinomboti rwadzei kana muchikwidza makata asi matero ave pedyo?
Aa, zvinhu zvavana vamuponda izvi. Zvinhu zvatagara tichingonzwa ndozviri kutaurwa navamutuli nguva nemisi. Asi tikada kuzvitarisisa tikaona kuti zvavakapromisa vamutuli vanga vati kanochaya April unoyi, watopera April wakatopera, zvinhu zvinenge zvaanani, asi zvinhu zvakatowedzera kuipa munyika. Saka zvetinoona ndezvekuti hongu vamuponda vari kuti zvinhu zvinomboipa, asi katedei zvaitira tose. Ndo pane nyaya, mukatarira muhurumende umu muchaona kuti expenditure yemuhurumende hongu vari kuti vadzisa, but haina kudzira. Vari kungotaurwa vanhu vari kutambura vanhu vepasi pasi, tisi tanyanya kuneseka.
Vamuponda, todzoka kwamuri. Vamwe vari kutiwo nekuda kwekusamira zvakanaka kweupfumi, hurumende yakungorova bembera ichizora vanhu mafuta enguru yavasina kudya, ichiti vari kuda kuipandukira nekusunga vemasangano akazvimirira oga nevanopikisa. Munoti kudini mashokwani?
No, zviri kuitika ndezvekuti obviously vanhu vanga vachienda kunotrenwa kunze vachida kupandukira hurumende vachitaura all this kind of thing. Saka inini zvamuri kutaura izvi zvinhu zvataona kuti paindaneti pavazara nyaya yekuti kuda kuti kwashutdown yenyika. But shutdown yacho yatadza kubudirira and vanhu vavada kushandisa social media to cause alarm and despondence. Zvinhu zvekuti isitofanira kugara tiri alert as all Zimbabweans. We want peace in the country and we don't want vanhu vanenge vachitaura zvinhu zvisingaitiki sezvaakushandiswa media, social media. Upuchi we expect kumedia vatinavo paplatform wa kuti vangadai vachitopa yatingati yambiro kuti vanhu ngavasa abuse social media kutaura zvisirizvo nekukonzera mhiri zvonga paningi. Iwo vemaSCFO ava ngavave vanhu vari responsible kuti zvekuti vanhu vanopiwa maUSD kunze kwenyika vodzoka muno vokonzeresa chaos. Ndozvinoti nyika ite mbeletension, as otherwise we should be focused on developing the country.
Vamudzengi, munoti kudii nezviri kutaurwa navamuponda zvekuti pane vamwe vemasangano akazvimirira ava vari kuda kupidigura hurumende vachishandisa madandemutande akaita sana Facebook nana Twitter?
Hurumende kana yosunga vanhu inofanira kuvasunga on the basis yeevidence. Panofanira kuva neumbowo hwekuti vanhu vada kuita zvakati. Nyaya dzokuti vanhu vapandukira hurumende idzi inyaya huru, hadzisi nyaya dzokungoti munotanga makanda. Panofanira kutanga paitwa kuongorora, then kana paonekwa kuti pane nyaya younzwa kumatare, kwete kuti vanhu vanonzi vandoita chiworkshop kumaldavhas uko. Chiworkshop choindirwa nevana vacheche votouya kunzi mada kupandukira hurumende. Izvozvo hazvizofambi zvakanaka. Kana izvozvo zvambotaurwa navamuponda kuti upfumi hwenyika hungazomira zvakanaka after 2 years, hazvizoitiki. Nokuti nyika inenge yoonekwa sekuti yava nyika yemapurisa kana kuti iya inonzi a police state, yokuti vanhu havachina kusununguka. Munhu wongobhururuka oenda kuchiworkshop wodzoka wosungwa. Chero vanhu vanoda kunzawo mari vanototya kuti mari dzedu tinotorekwa kana nyika ichimira zvakadai.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi. Manzwawo zvakare kubva kuna muzvinabhizimusi vari nhengo yezanu PF vaGilbert Muponda. Vaviri ava vanga vachitaura vari parunhare muHarare muhurukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu Studio 7. Muchirongwa cheWomen's Roundtable na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzeupfumi uye mabatiro azviri kuita vanhukadzi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Makateerera kuStudio 7 tichitepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei chatino kupakurira chipiri, china, nechishanu. Nasi tangatiri kutarisa kwira kurukuita zvinhu muzvitoro uyezve kukwira kurukuita mafuta ekufambisa.
Mutaro nanonzi Lennon Ruiz, ndiri kufona ndiri kuno kuwedza.
Okay, kwakadiko kuwedza mukoma Lennon?
As kuno kumaruwa, things are even worse for an ordinary villager. Mm. Mafuta ekuenda kuHarare up and down. Mabhazi ari kukwira every day. Kana kuti bhazi rane iko cash, vanenge vaine percentage yavanenge vachida. Things are really bad. Inini nemi tine access yekuenda pama Facebook, tine access yekunyora maino nepama internet. Zviri nani. Asi pazviri, but ndofunga kuti vatungamiri venyika, vatungamiri vari muZANU-PF, vatungamiri vari muapa mavankosana mori, vatungamiri vari muNDC, ndofunga kuti utungamiri unofanira kuisa vanhu pamberi before our own interest. Dialogue yemuZimbabwe ndofunga kuti iri kuitwa ikai, it's one step towards solving our problems, but ndofunga kuti vamunangagwa dai vavano the way you would rush Shikira no Chinese about our runners.
And it's a bit manual in the Zimbabwe.
I watch number of Farakun's warmers in my Quakadiko sister Tabith to Zimbabwe.
Ah, Susagatuomira, Maridza, Kumbu, Kwana, Kana, Kiropia, Choya, Sagaoma. Yeah, Yango Nutienga, Kafta Chichuku, Duras, and Guided Natmopi, Doctor Maxeni, Maranger Miko Kesh, so Sagaoma, Inget to Mokana, Kano Tinga Zim. And I don't think I'm a tech for the Doutinga Fefi, but Mafta name Tinga Tien in Asina Monarpa 27 Ebuzora. We are Sefia, Sefia, and I don't think and the getting a last 11:50, nothing that's catching with a $30 bond. And I don't think Mafute Murio. Aguto 23 bond. Kanariko eko kesha uto 27. Siniba nosha andando po 300 bond. Ni murungu. Uyeza anondisire meko kesha. Asaka marechi riku betusha. Noti ukapao chese jwa rukute nga marini nge chungo batu. We chungo batu kwa. Saka zikuwa sharema singa iti. Gawa niwaruwa president. Gawa taura naona chamisa. Zikuti zinipango zingeto nani wangu kwa nsoto dialogue. Inumpatika. Kutipango zingeto onani mti life yeduwewe ili nani. Ipi maya dimatruku shanomu zakati uomira. Warungu watu hawa kutuo lamba waka zanya wa sika nombo juramo. Saka wede wangu taurano.
Doni samkange.
Eva samkange makadiku karibu.
Nisuto kufara mwika. Na hazi chingwa cha kukira kuno kutuko atai chachipa cha kachipa. Na hazi cha kukira kukariba pekari. Givi urajo rukwizu wa iru ruruka. Na iru kutu rukwizu wa ishu wani kwa kutori na kana. Nisuto tangu paka zunitkara. Pana zunitkara. Saka zunitaja hazi na otobu mira mwishu. Ya rupa wani mabondi. Kumaketi zunitruze duane US. Tuna utitenge US na yu rukwizu wala 250. Isitenge tu ma security guard. Upia 250 eko kesh. Niwana 4. Apa kanata kutawara marie kutitisa wana. Gata taure suma bond. Gata ure suma US dollar. Dika wana 300 US 5. You know the economic gymnasia. Iningea kutika wapu. Chamuka inyama.
Ini ndi ni Marvelous Mhlanganya huye ndichiti Musa kanganwe kunge muinesu pachirungwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Mangwana.
Kambo Teresa kubva kuna mshakabvu Simon Chopa Chimbetu katisvitsa kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera rakaiti mbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Komiti yeparamende inoudzwa kuti kushayikwa kwemafuta mumagaraji kuri kukonzerwa neuori uri kuitwa nevemakambani anotengesa peturu nedhiziri. Kudomwa kwaamai Lois Matanda Moyo sasa chigaro wekomisheni inorwisa uori koshorwa nevamwe. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International rinovhara ofisi yaro muHarare nepamusana peuori hunonzi hwanga huchitekeshera muofisi iyi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.